kukashamadzira kuti zvavita kunge munhu ari kuenda kuzecho tiri kupati takuona kunge pane pfungwa yekuti vanhu vazotsvaga mari kubva kupolitical parties mari dzinopiwa mapolitical parties kuregista mapati inenge zvakanaka nokuti panoongororwa kuti pane threshold here kuti ipati yechokwadi here kana kuti ipati yemunhu wani ari kungoti ndiri pati
vacho vasamunoona senyaya
nyaya yekuwanda kwemapolitical parties hapana chakashata ipapo nekuti kana munhu akati aane political party chakakosha ndechekuti unozoenda kusarudzo vanhu vobva vakuvhotera kana kusakuvhotera saka zvokuti munhu apfuma political party ndofunga kuti ndowewirana nawo kadhika sekuti mapati mazhinji ari kutaurwa nezvawo aya hakungotaura zvokuti pamwe vazhinji vacho patozotoenda kunominisirika nemamwe mapati anokwanisa kana kutozotadza kana kushuudza macandidate mumaconstituencies ari 210 saka chakangokosha ndechekuti munhu anenge ane kodzero yekuti atange political party yake asi zvakakoshawo ndezvekuti political party inofanira kunge ine vatsigiri hamungazoti political party yekuti tikada kuzobvunzawo tiwo muri kwese kwese here kumaconstituencies ari munenge musiko asi vanhu ndivo vanozonge vane final say ndosaka kune sarudzo vanhu chimwe chinonetsa ndechekuti mapolitical party acho ari kuitika mazhinji acho haunyatsozonzwisisa kuti vakamirira chii nokuti kungoita political party hazvizozoita zvakakosha tofanirwa kunzwisisawo kuti sepolitical party chii chamakamirira chii chamunenge muda kuita izvozvo zvinenge zvisiri kunyatsokuda kune mamwe mapolitical parties ari kutanga
honorable chasi haisi kodzero yemunhu kuumba hake bato kana achida handizvo here zvakarwirwa nyika
yekuti munhu afome pati
hongu
aiwa ikodzero and constitution yedu inotarisa izvozvo kuti mapati ndiyo dhemokrasi yacho but hatingati munhu mumwe chete zvake ipati nokuti nyange mukatarisawo imimi mapati waya azongonyuka ipapa taakuenda kumaelection mapati atinoziva asvike kana 5 asi zvinotaane over 100 tenge taakubvunzawo kuti chazoitika chii kuti mapati azongonyuka awande kudaro atitingambonzwa kana maactivity avo ekuti vaita chakati nhasi vanga vakaungana pakati kana manifesto hapana chaunombonzwa saka ehe ndozvakarwirwa kuti vanhu vasunguke kuita mapati but mubvunzo uripo ndewekuti mapolitical party here kana kuti zvimwewo zvipuka zviri kungogadzirwa zvine chimwe chinangwa chisiri chekukwikwidza
vachivasa vamwe vanotiwo mca pada rinenge bato duku madi kubatana nevamwe
haisu semca zvokubatana nemamwe mapati ariko maoppositions tinozvida zvikuru inyaya yekungoti hakuna mamwe oppositions ane pfungwa sedzedu mungarangarira kuti isusu tiri kuti bumbiro remutemo riripo idza rakatata tamukatasa maoppositions mazhinji ariko vamwe vacho ndivo vakatonyora bumbiro rachero saka isu tichikutotsvaga tototi kana pane anenge anzwa kuti pane political party weoppositions iri kutaura zvokuti panodiwa bumbiro rimwe romutemo siriripo kakuru kuti pamwe maybe tingatozopesana nemunhu yeye mukatotitaurira zvingatifadza zvikuru tiritotsvagawo kuti ndiani atingaita koalition naye pari zvino hapasati pava nemunhu akadaro kana political party yakadaro
honorable chasi semaonero enyu dambudziko iri kana riri dambudziko ringagadziriswa sei
maonero angu ndeyekuti mapolitical parties anenge achifanira kuti aregistre nekuti apa tikuona kuti veki iri kungowanzirwa basa rekungoregista pamwe atingangoti mapati quotation mark nekuti hapana chaite zvaanenge achiita so ndiri kuona kuti pakaiswa mutemo wekuti mapati ange achiregistwa paanoregistwa mapati wayo oonekwa kunzi vari kushanda kupi kwacho membership yavo iri kupi vokwanisa kunge vachiratidza registra wemapatis kuti tiri kushanda kwakati tine membership yakati neregista redu rakati ringe rine mazita evanhu kana nemaids evanhu kana zvimwe zvakadaro
vachivasa munoona here zviri kutaurwa navachasi zvichishanda zvokuti mapato onyoreswa oratidzawo kuti ane uwandu hwakaita sei
ndingangodzokera papfungwa yandaitaura yekuti vazhinji vacho ava vatofunga kuti zviri nyore isusu senca takatangwa muna 2013 taiparticipata mabielections esamaiona chiparticipata aya tinotoziva kuti zvinhu izvozvo hazvisi nyore sezvinofungwa nevanhu ivavo vanga vatozozvionera vega sematara andangaita kuti vamwe vazhinji vacho havatozivi kuti maconstituencies 210 hatitaura nezvavo ukatovabvunza kuti ka uchaenda kumbire unofamba sei kuti usvikeko kana uchaenda kumwe nezvinosvika sei vanongena vasingatombonzwisisi izvozvo izvi saka zvokutomboti kwanzwa nevanhu here tinenge tiri pamwe maybe kwekutoda kutoonyesera munhu asi kutoti mutungamiri wepolitical party anoziva here maconstituencies acho ese ati 210 vashoma vanenge vachiziva izvozvo. Saka nonga tisarudzi ndodzozongotibatsira kuti vanhu vasarudze vachikwanisa kunge vachipedza nyaya iyoyo. Mapolitical party anenge azobudawo ane manambawo anenge achionekera, ndiwo anenge achionekwa kuti ndiwo mapolitical party ari serious. Vanhu ndo vangatopedza dambudziko iroro.